Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe 230 nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi asi masangano evarayiridzi anoti zvichanetsa kuti varayiridzi vakwanise kudzokera kumabasa sezvo vasina mari dzekufambisa. Bato rezapo rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shoma shoma nekuti bato iri harina zvikwanisiro. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi akawanda anoti haone nhengo dzavo dzichikwanisa kudzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa. Izvo zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi sezvo huwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 hwadzikira. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rakazivisa kuburikidza negwaro rarakaburitsa nezuro kuti rinotambira chose urongwa hwekuti zvikoro zvikasike kuvhurwa asi haroone nhengo dzaro dzichikwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushaya chekufambisa. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanotiwo hurumende inofanirwa kuremekedza varayiridzi kwete kungokaruka yoti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvisina kutorwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende ngaizive kuti zvainotaura zvinhu zvinoda kuti zvinge zviri zvinhu zvinoita kuti vashandi vayo vanzwisise vakugona kuendawo kumabasa. Ende techitaura kuti ngapaite nhaurirano. Havagoni kungotaura sekunonzi vari kudzira nenhapwa. Vashandi vehurumende varayiridzava vanhu vanotori nemhuri, vanhu vanodawo kurespektwa. Hatingangoti musi wakati tiendai kubasa. Zvichemo zvedu hazvina kutorwa. Kubva panzina president Munangagwa Nkorota zvisaspenda. Hapana kana nhaurirano imwe chete ine musoro yakaitika. Tirikungotaura izvi kuti hurumende kana iri genuine iri serious vanogona kuanaunza madata vari kuanaunza. Asi varayiridzi vati kuti vaende kumabasa ikoko vachatadza havana mari, havagoni kupinda mudzimba dzevanhu vasina kubhadhara rendi, havagoniwo kuenda kubasa vana vavo vachivasiya kudzimba nekuti vana havagoni kubhadharwa school fees. School fees dzakatarwa nehurumende dzakakura ende dzakakwirisa kureva izvo kuti varayiridzi votadza here kuendesawo vana vavo kuzvikoro.
Saka matanho api achatorwa nenhengo dzenyu vaMajongwe?
Svondo rapera iripiti youth management committee yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti zvikoro nyange zvikanzi ngazvivhurwe zvichanetsa nekuti murayiridzi ari kwaari haana mari. Anoda mari yebhazi, anoda mari yechikafu, anoda mari yekusiyira vana vake vachidya. Padane murume kana mukadzi asingashanda anodawo mari. Saka zvese izvozvo zvinhu zvati kuti hurumende ngaingangomuki zvongoita sesvikiro rengozi rinongoti zvandataura ndizvozvo ndozvataurwa nevadzimu vatisingaoti. Hongu zvikoro vachavhura, madhoo ezvikoro vachavhura, asi varayiridzi vekuti vaiuye kuzoshanda ipapo handifungi kuti vanhu vawana. Dai hurumende iri genuine iri honest tagara pasi yateerera zvichemo nekuti PTZ yakaendesa zvichemo zvayo, ZIMU yakaendesawo zvayo, ARATUZ yakaendesawo zvayo nemamwe maunionesi akaendesa zvavo. Ngavateerere zvichemo izvozvo togara pasi sevana vanyamunhu toonesana kuti toita sei kuti nyika iende mberi.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Ukuo mutauriri werimwe sangano revarairidzire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanotiwo chinhu chakanaka chose kuti zvikoro zvivhurwe sezvo vana varasikirwa nenguva yakakosha yekuti vange vachidzidza. Asi vataderera vanoti hurumende inofanirwawo kunge ichivhurawo ziso rekuona kuti varairidzi vanodawo mihoro yakanaka kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Zvekuti zvikoro zvivhurwe isu hatirambi. Kuti zvikoro zvivhurwe ka inyaya yakanaka zvikuru nekuti vana vazhinji varasikirwa nezvidzidzo. Asi ka hurumende ngairegedze kutsinzinya rimwe ziso ichivhura rimwe chete rekuti zvikoro ngazvivhurwe yotsinzinya rekuti vatipewo mari iri nani mari svino. Consumer Council of Zimbabwe yakati 72,967 ndiyo PDL. Asi ivo vari kutipa mari iri pasi pasi zvakanyanya yekudarika ipapo. Ivo pachavo veZimstats yavanobvuma ivo vehurumende yakati iyo 48,046 ndo mari yave PDL. Mari idzodzo ndidzo mari dzinofanira kunge dzichipiwa mushandi ari pasi pasi wehurumende ari kuma grade B. Asi mushandi ari ku grade D ari kutopiwa mari iri pasi pe 40,000 nemari yavaiti vatiwedzera. Izvozvo ka hatichada vakomana.
Saka imise sangano zvi zvamuri kuda.
Isusu tiri kuti ngavachitipawo mari svino. Musi wa14 takasangana kuNJNC tikati ngatikasirei zvakare kudzoka tisangana. Ivo vakati takumbonobvunzira zvamataura zvine musoro zvekuti izvo chimboendai munotaura kuti tipiwe mari yemaUS inova inotenga zvamari kuramba yemabhondi. Chiregai tinobvunzira nekuti isu hatina kupiwa simba rekuti titaure kuti mari yemaUS tingaibvuma. Tikati chidzokerai munobvunzira asi tikasire kusangana tiwirirane. Zvikoro zvisati zvavhurwa zvine zvino vatoshedzera kare kuti zvikoro zvochivhurwa. Zvochivhurwa nani?
Saka nhengo dzenyu dzichatora matanho api vataderera?
Isusu zvinotasvika pekuti vadzidzisi hatichagona kuvati isusu chimbomirai hoo makadaro tiri kutaurirana nekuti vadzidzisi vakatozviona kare kuti kunyengedzwa kwakabvira kare kutori nepatani yavanogara vachinyora mumawhatsapp. Izvozvi muchanzwa vava kuti January takutaurirana votadza kuwirirana voti February voti March totadza kuwirirana toti September kusvikira tasvika December chabuda hapana. Saka iye zvinoka hurumende ngairegedze kuzova inotishora kana tikachizoti isusu chabvondoka.
Mutauriri weZimta waGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Bato reZapu rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabi elections munzvimbo shomanana nekuti bato iri harina zvikwanisiro zvinodiwa pakutsvaga rutsigiro. Asi bato iri rati rave kushanda zvakasimba kuti ringe ragadzirira zvakakwana pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Friend Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7 pakupera kwemusangano wekomite pamusoro webato ravo waitwa muHarare nhasi. Mutungamiri webato iri vaSvangilezi weNkomo vati bato ravo rine nhengo shomanana dziri kukwikwidza musarudzo dzemabi elections emakanzuru neparamende sezvo vachiti homwe yebato ravo yakaboka pari zvino. Nekuda kwechikonzero chekushaya zvikwanisiro vaNkomo vati bato ravo riri kukwikwidza munzvimbo dziri kumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo chete.
By elections dzakapinda zvedu asi dzakapinda nzvimbo shomanana. Nenyaya yekuti padzvimwe nzvimbo mastructures edu ana kumira zvakanaka. Remember, we just coming out of Congress 2 months ago. Saka kune machallenges akati wandei. Saka takaona kuti zviri nani kuti tikwikwidze kwatine vanhu vane mastructures ari ready.
Zvisinei, vaNkomo vati bato ravo ratotanga kupinda muvanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tine 19 months to go tisati taenda kumaelections. Asi tichatanga kugadzira iye zvino kushanyira vanhu muground tichitaura nevanhu tichiva encourage kuti vauye kuzovhotera party redu tichigadziritsa mastructures edu.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Swangilefield Damgijima vati kunyange bato reZapu rikakunda munzvimbo dzose dzariri kukukwidza hapana charinokwanisa kuchinja sezvo ragara risina dzimwe nhengo dziri muparamende.
Zvinogona kubatsira kunzvimbo kwavo kwavanogara nokuti dzimwe nguva vakaregerawo kuva nevanhu vanovamiririra vanenge vaine mapato avo vanongoitawo zvavanenge vachingodawo. Saka indinoona hangu zvakanaka zvavakaita zvekukwikwidza asi pakungoti manumbers avo mashoma havana chavanokwanisa kunyanya kuchinja kuparamende vakadara.
VaNkomo vatiwo hurumende inofanira kupawo mapato anopikisa asiri muparamende mari yekuti akwanise kuita mabasa awo.
Ndizvozvo hatina mari yatiri kuwana from the government asi tinofunga kuti tikashingirira tichahwina maelections starting nemabi elections parizvino tiri kuzvisponsor tega members ndivariku arikuvisa mari mupati masubscriptions nema contributions nema fundraising efforts
hatinawo kwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe negurukota rezvemitemo vazihambi zihambi kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi asi hurumende kuburikidza navazihambi yakambotaura kuti mapato anenge akamiririrwa muparamende ndiwo chete anokwanisa kuwana mari pasi pemutemo wepolitical parties finance act uyo unoti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvichienda mberi ndiwo anokodzera kupihwa mari nehurumende pasi mtemo uyu zvichakadai vangomo vati hurumende inofanira kugara pasi nebato ravo kuti itsvage nzira dzekuti vanhu vakafirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vangaripwe sei
hongo kune National Peace and Reconciliation Committee I don't think they are doing enough for the people who were affected by gukura hundi at that time what needs to be done is that ZAPU inenge ichifanirwa kuti ive involved kumanyaya dzekugadzira nyaya nekuti ZAPU ndiyo yakafirwa was zvakawanda nevanhu ndiyo yakaona namo saka if you leave ZAPU out chiti chataura nevamwe vanhu vasiri ZAPU azviite saka ZAPU inofanira kuti ibe mutable
mashoko avangomo aya anoyo apo chivakwa chekurangarira vanhu vakavigwa kubhalagwe kumapisa mudunhu rematebelland south chakapwanywa pakutanga kwemwedzi uno nevanofungidzirwa kuti vasori kanove kechitatu chivakwa ichi chipwanywa mukati memakore maviri hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende pane zvataurwa nezapu izvi asi mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba masvondo maviri adarika vakati chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe izvo zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zviri kuchema-chema zvichiti kutanga kushanda kweipasipoti muna 2024 kuchaita kuti vabhadhare mari yakawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo pasipoti itsva yeipasipoti iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwemapasipoti. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zvinodhanzvize kufara neurongwa uhu kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika mazana matanhatu emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapasipoti abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora mazana matatu anegumi nesere kuti vatore pasipoti yekudhara kwoto mukupera kwegore rinouya, vobvisazve madhora mazana maviri kuti vava nepasipoti itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera mwoyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo pasipoti itsva kunyange vachizva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vanatongo anaunza kuti maipasipoti ndoakushanda chete, vese vanhu vane mapasipoti asiri maipasipoti haachashanda, kuti ngati utongono apply kuti imwe nyowani unorwa hondo yacho unoiwina. Zvinoreva kuti uwane pasipoti unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu vamuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudziro kutsvaga mari inodarika churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapasipoti matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021 uyo unoti pasipoti iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoa gore rinouya muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore ipasipoti. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia vaChandrick Mwewa vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zvione pasipoti itsva iyi.
Ndiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. Ende tichitarisa mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya macho.
Varonald Chikwenere vanogara muJohannesburg, South Africa vanoti hurumende inogara ichida kuomesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuZimbabwe iriyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwewo nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya yepolicy inconsistency yeZANU PF government. There are chances okuti tinogona kungonzwangana vana mapasipoti aya achatoshandi. Saka zvinotori vanhu vanenge datoafektiwa. Ndinoda kuforce kuti nditore mapasipoti either 100 kana 200 kana 200 emergency nokuti ndichitaura kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kukomenda kuti panyaya kuti pasipoti runza 100 US kuna na South Africa, Botswana kupi kweze mapasipoti anodhura ma 25 US dollars. So we do expect kuti iyo government kana ichindoisa ma electronic passports ngaichiitawo take into cognizance fact yokuti we've been complaining about the high fees inochajiwa neZANU PF government compared to other SADC countries.
Asi chimwe chizvangwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlanda muMalawi vachansi nyengetere vaudza Studio 7 parunare kuti pasipoti itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwemapasipoti.
Yakanaka chinhuwanika kuti tekinoloji iri kuchinja saka unoona kana zvinhu zvichinja yanga iripo maybe scanning yanga iri slow but ndiso manje inenge iri pasi papasipoti yakudhananga like madidi dzanga kunetsa kuti kataka these are the countries kuti havasi kudhinda ndii saka zvanga hanetoi problem wangogara chingotora pasipoti now and then.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe vati vatumirwe mibvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Tanzwa nekumiskotwa nditumirei na meseji yenyu ndopindurai.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yekufamba kwevanhu muzvare Primrose Mandu vanoti hurumende yava mubiche kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvirezvo utano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafane chirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe 237 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane COVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevatatu 5333. Vanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga vakasvika pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nevatatu 229,333 kuchitiwo vanhu zviuru mazana maviri zvine gumi nezvinomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 217,355 vakapona kubva kuCovid-19. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bhabhiriji riri muguta rePittsburgh mudunhu rePennsylvania muAmerica rakadonha nechishanu mangwanani maawa mashoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasati vashanyira guta iri kunotsinhira kukosha kwekugadziridza zvivakwa zvenyika izvo zvave kuparara. Vachingosvika muPittsburgh muPennsylvania vaBiden vakashanyira zambuko reFern Hollow rakadonha rikakuwadza vanhu vangangosvika gumi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi. Pastor Magwenzi vanopfeka nguwani dzemabasa akasiyana siyana ekubatsira madzimai. Tine kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Pastor Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira zvakanaka kudai. Pane imwe nguwani isingabvisiki Inamu gara hili po 24/7. Unurara nayo, unumuka nayo. Kwese kwa umenda, umenda nayo. Nemu mvura mese nayo. Ndoro chaito weguti mfundis. Yehu pasta. Iyo ino gara hili po. Chiti kutimuari na kandida anila. Kunyaya zikuru sei de ma business. De economy. Tekusumu zira mwenye mzimai. Paya tekuti kana mzimai anamata. Wazuni. Nekuti mina matocha hiyo, nekuverenga scripture uchili kota, azibadare patiure kwa okay kana patiemi, panu toda cash. Saka nyanji nayo antino ushanda shukuru ndiye kuti, tino basete madzimai pama abdi, kuti shatuku kumbira mwari, zibatike mudzimba dzedu nemarara miro yedu.
Saka izvi zviri kugoneka here? Tsiona vazhinji vari kuti tiri panguva yeCovid-19 lockdown yarwasa. Muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizimisi zvamuritaura izvi?
Ini ndinogaro taura madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati hauchaita kuonekwa murodhi. Famba wakapfeka mask, observe social distancing, usanyakudhumana-dhumana nevanhu. Sanya kubuda buda, ndo mutemo ye lockdown iyoyo. But izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown. Pfungwa hadzisi pa lockdown. Because pa lockdown ipapa, Mwari akutosumudza vanhu, vari kutoita zvinhu. Saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke, urongeke, umbofunga nezveupenyu hwako, umbofunga vanhu vaunoswera navo. Omboona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo. Kana zvisiri kufamba, tsvaga vamwe vari kungwapangwapa, vari kumhanya-mhanya, vari kudikitira-dikitira, vari kungofaita-faita madhiri patown. Ombonzwera neivavo, ombonzwa nyaya dzavanotaura, ombonzwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi, zvinhu zvachona zvinoita sei, fishi dziri kuhodheka kupi. Zvino ukangoramba uchingoswera uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mulockdown ndivavo kubva kuseni kusvika manheru zvinokutsikirira. Saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo, vanhu vachitosumuka vachitoona mukana yekuti vararamise mhuri dzavo. Saka kuvharwa kwenyika muchiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe, zvakati zvinoitwa, hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown. Ini ndinyaya ndinoti hashtag shanda kusvika wabata keshi. Munhu wemudzimai, shanda kusvika wabata keshi. Kana isingabatike hauregedze. Kumabhero haana kufaya, saka regai ndimbofaisa fishi nekuti vanhu vanoda kudya. Hazvisi kufaya zvefishi, regai ndimbofaisa zvemachicken zvemukati. Tinotengesa kumaarea kusina magetsi, kune mabhiridha, kune chii. Saka zvautongoda kuti uchangamuke, uvhurike pfungwa, ombofamba nevanofamba, ombosiya vaye vanongoswera vakamonyera zamiya vachingoti a zvakadzanya, zvakapresa. Nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari, ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari, unogumisira wagumbukira vanhu for no reason, nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo. Saka ngatichecheka waaidha wei kubva kuvanhu ivava, tombonangana nenina Mwari. Ndikaite sei pandinogara? Even ndiri loja, shuwa ndogona kutodyara mashalots angu mutai tai chaivo nemotikari reri. Unokwanisa kutodyara mashalots, panozosvika season yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni. Zvinhu zvakangodaro daro. Vamwe vachitora mazowe mabhodhoro ema2 liters emasprite aiocheka pamusoro, woita mavhu womwaya tumbeu twako twetsungu. Kuti unotwa kutofaita madhiri etsunga zvinhu zvichitofamba mumba. Saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei. Ndikakumbira even muhomba 1 patinondoja ipapo kana pandinogara, ndikakumbira 1 muhomba itomikasotatsvoga manyowa ndadidadii wangu muhomba ndo uchatereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalendlodi yese. Svika lendlodi anogumisira togumbuka kuti amai ava kufambisa sei mune zvavari kuona pamuhomba mumwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pasta Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives. Tichitarisa nezvekudomwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri, vaPatrick Chinamasa veZANU PF nevaimbo vemiriri weZimbabwe kune dzimwe nyika vaAndrew Mutetwa kuti vapinde mumakomiti esadhika anoona nezvekuyanana nerunyararo. vachina masa vakadongwa kuve nengo yekomiti yavanasoro jena kana kuti panel of elders kuchitova mutetwa vachidongwa kuti vange vari nengo yekomiti yezvekutaurirana mediation reference group musadik. Izvi zvakadziviswa nezuro nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Takashamara nazvo zvakanyanya. Nechikonzero chekuti vanoti charity begins at home, zvichireva kuti zvese zvaunganoita kunze uko zvinofanira kutanga pamba uchipembedzwa nevaunogara navo. Saka tichitarisa vaPatrick Chinamasa vaifanira kunge vatarisa role yavanopleya munyika yeZimbabwe. Kazhinji tinoudzwa kuti vanhu kana vachinge vakukwegura vanowedzerawo zvekare ruzivo neuchenjeri, asi izvozvo hazvioneki pana vaPatrick Chinamasa. Munhu anozikanwa nekupotsera mashoko eruvengo uye nekupesanisa vanhu munyika. Hatimuzivi ari muyananisi kana munhu anodzimura bopoto kana kuti mhirizhonga munyika. Saka basa ravapiwa iri ibasa rinokosha zvikuru, tichitarisa kuti kusawirirana kwevanhu kana kwemarudzi kunokonzera kuparara kwevanhu nemidziyo nezvinhu zvakawanda zvakadaro.
Saka zvii zvamunoti zvaifanira kutariswa neSadiki isati yadoma vachina masa kupinda mukomiti iyoyi yavanasoro jena?
Tinge tichitarisa kuti kana Sadiki ichikoshesa panel iyoyo, vanofanira kutora vanhu vane nhoroondo yekuyananisa, kwete vanhu vane nhoroondo yemhirizhonga nekupesanisa vanhu kugara kwevanhu munyika. Saka handifungi kuti vaPatrick Chinamasa vanokodzera kuti vange vari padare rakadaro nekuda kwemhirizhonga yavanokurudzira munyika yavo yeZimbabwe. Uye chitariso mamiriro akaita situation munyika medu, tichivatarisa vaChinamasa, handifungi kuti Zimbabwe at the moment inofanira kunge iri kutungamira nyaya dzekuyananisa muSadiki. Tinofanira kutanga tayananisa nyika yedu Zimbabwe yotanga kubuda matope mairi right now pane kuti tiedze kuyananisa Sadiki, isu tichitadza kuyanana pachezvino.
Asi kava Maguhu, kune vamwewo vane maonero akasiyana nemaonero amuri kuita vachitoti vanhu vakaita savachina masa vanhu vanenge vachitaura nekuita zvinovaka Zimbabwe.
Of course varipo vanovatsigira hombe midoka vavanoratidza nekukurudzira mhirizhonga kwavanoita. Ndingakupemeedza ndisojonga, recently vachina masa vakataura mashoko ekuti election ya 2023 yakatopera as far as ZANU-PF is concerned. Mashoko akadaro mashoko ekuti anogona kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika, nekuti vanhu vane matitarisira kuti sarudzo zvinopa nyika mugana wokusarudza hurumende ichatungamira for the next 5 years. Asi kana Soro Jena vakaita savachina masa vachiudza vanhu kuti mavhoti amuchada kuzoita muna 2023 haana basa, isusu kuZANU-PF takatopedza kudhara nezvisarudzo idzodzo. Hatitarisire kuti munhu akadaro anganzi munhu anokwanisa kuyananisa, nekuti ari kutsvaka nepaanogona napo kuti pave nekudeuka kweropa, pave nekusawirana kwevanhu, pave nemhirizhonga, vanhu vanzwe kuneta pamusoro pekuti tingagadzirisane sei kuti tiwake nyika yekuti vanhu vose vanowana budiriro, vanowana rugare, zvisinei nekuti vanotsigira sibato ripi. Saka vanhu vari kuti vachina masa vari kuita zvakanaka. Ndingati vanhu vanenge vari kudivirawo uye zvichida vachibhenefita kubva mumamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kwamutare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindiri mu Washington DC nchiti mraru shakanaka batereri.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngokomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi uvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bafaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Inhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma namapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele/Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowoza.
Hayi, silokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luza phazamisa abantu abavotayo. Ubabu bekuthemba nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabuto nguye osezamela ke iCitizen Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kuthi ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Kanti ukuthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhanyela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowoza, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
ibandla leMDCT lithi amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ngcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ube lomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla weNational Council owenzelwe khonale eHarare lamhlanje. Ilungelo lentathelo izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende sephawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umrholi weZBC u-Adelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi kulandela ukhetho luka-2018 idayele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelaceleli sekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lolo oluzayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngoba umthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi uvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye yesibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la ma-candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo se-High Court esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esekuba iZBC lezing papers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo sewucelayo ukuthi amabandla onalawo amathathu kumele thiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV esikubonayo kathesi ukuthi ZBC isebenza ngani, isebenzela iZANU-PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangela isisa esade siwucela encwadini esiyilobele iZBC ikuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusiri wathi iZBC ebingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ezange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi i-fadak kumazwi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo ye-fadak Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abeMisa Zimbabwe bathi kayikaphendula incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwemibiko uNkosikazi Monica Peter Mtsangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omusha othiwa iAzam TV. Lumsakazo uzaba nezitichi kumbe ama channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamajuma amathathu. Lumsakazo ubikwa uphansi kwenkampani yeBlue Ribbon. Njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alichumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
lamlela namhlobo kuvembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
Izakhamizi zeGwanda sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa ngamasela ahlome ngamahloka kanye lamabhemba athathela uZulu imali abuthe ukuthengiswayo ezitolo. Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi azisabugudi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuke kuwat 18 eGwanda South oleminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu kuviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinti inkomo lezi Jana wale ngathotshwa ngemva kwami ngapha amathotshi angisabonanga aba maningi. Khonoko asembizwa kuthiwa buya lapha mdala, mina ngasengikhangela ukuthi laphana sekule ngozi. Ngakuhamba ngenyovani ngibuyela emuva bangitshaya ngenye into ngawela phansi engayikanga ukuthi isinde inkalakatha enganani ngahle ngafa. Ekhaya ngayilo mama umama laye wacasha lokungawufana okuncinyane nyanyanyanya nithe mfapha mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu. Bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube usele selelihle lilodwa kukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazelilihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe. Angazathi sokungconjana angikwazi ukuthi kumbe zasila. Kodwa ngesemphumile esibhedlela elihlo alisekho lihle laphuma lekhanda likuthungiwe. Thelezime eGwanda watch 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uwat 18 uthi kuyadinga ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe kucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Kucela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondele ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengeGaranyemba lapho akithi eGaranyemba kube le camp eGaranyemba. Sasacela sayisadini ukhansili wahamba kaninginingi kuyacela. Manje kathesi ugingi sobukhona ngoba anytime uyezosiqoqodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthi esitolo sokurediwa. Kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredi esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababoshwa bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kawa-13 Karanyemba uthoso mabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi simo kwathi 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zile mibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Hlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingagcinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisi esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusayo kakhulu yikuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele le makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota badlela evalwini njengewadi besike sacela kuti kube le days ye Karanyemba ngoba iguyikhatshana njalo sinqusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancedisane lamapholisa. Hayi simo sibi kakhulu bakithi sibo kunye okumangalisayo okokuthi uyadingiswela ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo kuvele ungeboni ilanga litshona lise ungazange uzwe ewadini kuyaba kuyinhlanhla emangalisayo.
Izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zesamlodi kuyonalinyanga. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz short wave. Okwamanje bengidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla.
Ngiyabonga abantu bayamukele iparty leyi, bayamukele kakhulu kunonobukhulu, abantu bathabile. Lokho ngutsho sandezile ngibona i-response yabantu, abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iphathi le iye phambili, besinika le mbono. Abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts, abanye bathi bazasiprintela ama-zambia. Abantu bazibuyela bodwa, kula muntu ofoswayo. Sibona abantu bejika ama-picture abo, ama-selfie. Besithi bona sebengenile ku-yellow. Sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa. Sibona enye i-video, abantu benikwa ama-banana mahara, besithi nansi yellow, pinda mu-yellow, pinda mu-yellow. Abantu bethatha amabhanana. Ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali phathi. Into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma lomunye umngane wami osemandarweni, yena ontshela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja. Ngimbuza ukuthi sena kuzwile sekufikile kudala khona ngapha, wathi kudala kufikile. Abantu bani bari kufara isithi abantu bayathaba kakhulu. So engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe ne problem yoku-advertise iphathi le. Asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi. The citizens have marketed, sebe markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi, but ingkhona sibuya sesiza ebantwini kuhlekuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu. Ini kanje i-t-shirt yethu izabe ikhanyeleka kanje, lokhu siza kwenza so, lokhu siza kwenza so, ingkhona sizabuya njengebandla. But engujabulelayo ukuthi abantu sebeza advertise iparty yabo, akula muntu ongakwaziyo. For your own information, ku Twitter sandekile is yellow, and what's trending ku Twitter, the name Chamisa itself is trending.
Sesikhangela ukhetho lwama-by-elections la liqhuba njani imikhankaso yokuthi abantu balivotele njalo babekwazi lokuthi sokulibandla elitsha.
Zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase. Engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC Alliance ekamonzora bayehlulekile ukuthi ba-field amanye ama-candidates. So kithi i-walkover, lokho vele i-walkover le khangelela ukuthi kube lokukhankasa okulokuthula. Sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula. Sikhangelela ukuthi izeki ibe independent. Thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by-election leyi abantu yibo abazakhuluma. abantu bazazikhulumela ngenxa ukuthi isukhetho lolo bekungamelanga sibe lwalo. Abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu. So abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela. Ama elections ka 2023 wese siwakhanyelele kakhulu. Siwakhanyelele njani? Siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo. Sesibuthanisile izinto, ama flyers, sesibuthanisile ama materials esifuna ukusebenzisa. Kulabantu abaningi asebebuyile, abavele endwane ezijeneyo abafuna ukuncedisa.
Lo nkosikazi Barbara Thanyanye wayisiphatha amandla sogatshalo abesifazana kubandla le Citizens Coalition for Change. ICCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Ilani usithandekile Mhlanga ngikhonapha Washington D.C.
Siyabonga sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lolo olokuduka kwamasiwa luhamba njani, indaba lungalungile?
Udubo esihlangana lalo koBulawayo olokuduka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi, udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakoBulawayo. Amalokitshi amaningi ahlangana lalolu dubo, okuyikuthi imbangela zakhona zingaba ziningi. Okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathola leyo ngcekeza avele asemadala, amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile, asegugile. Phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona koBulawayo, inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akoBulawayo, edolobheni lakoBulawayo, labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi koBulawayo, inani lakhona selisesabeni. Khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazantwa sokule overload, kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje, izindlu sezinengi kakhulu, njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanengi kakhulu. Khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa. Okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-city council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenjengakudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola kumbe amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa. Kade sikuyahlala isikhathi eside, gcineke sokumemetheka kudubo loluyana, isuwa liyana isigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale. Njalo okwenzakalayo ukuthi ngaze ufake isikhalazo uripote kuyathatha amalanga kumbe amaviki bengazange banyikinyeke. So sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zekhansili ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa, abasethuswa yikuthi izakhamizi zakoBulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini.
Kungakuyikuthi umanisipala uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona?
Umanisipala wedolobho lakoBulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belubizwa ngokuthi i-BSWIP, Bulawayo Water Sewer Service Improvement Program. Obelule mali eningi kakhulu, imali yeMelika esikade sikhangelele ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona. Program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusishiya umanjinela uSimela Dube. Bekuyiprogram kade sikhangelele ukuthi udubo lwamanzi, udubo lwamasuwa in terms of piping luzatshiya luyiqedile. Singakwaziyo ke njengabahlali bakoBulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile. Idolobho lakoBulawayo lasala lihlanzekile singasaphinde ukubona amasuwa. Esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyoduka oluqalisa kwathesa. Abantu bagcineke besiba lomnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe kanjulu yakhangela okunye okungamelanga ukukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili. Sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kadingani kuyahlupha kwangathiwa kuyalungisiswa sahamba konke kibosasti ngale kwakhanya nje ukuthi hayi kulokhu khona ongathiwa kuyenzakala kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka. Osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuwa abe yi-priority kukansil yakoBulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa, amasuwa angena ezindlini, amasuwa abantu bahamba bewanyathela geleze emgwaqweni. Okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babone ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa kube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa sigcine sokubona sibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi kukanti amasuka kalungiswa.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Kwezemidlalo lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekoBulawayo.
Iqembu lewange libe ngushingilo bhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu lechipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla, njalo umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu, nxa ukhuthile amathuba atholi i-result, so kumele sesebenza ekuqeqeshweni ama-chances.
Impumelelo yanamhlanje ithi iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uBoka Ndebele yena uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla.
Thina sithabile ngoba emagemini onke kade sesiwadlalile besihlohlwa, namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. It's an achievement yokusona ukuphumelela kwe-team.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kwimidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeluveve. Ngempumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. Kwaba lempumela efanayo phakathi kweKasmine leSiu lazo izigqede kuyi 1-1, kwathi lo mdlalo ubuphakathi kweBoson 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1. Kuthi ngaseBinga iqembu leBinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel. Kusasa ngesonto iqembu leIndosangusa lizadlala lele emakhandeni ngaseluveve ngehola le-12. Kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni ye-White City. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokho engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. namhlanje olivaleliswayo uChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.